Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tino sangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chikunguru 21, 2021. Mangateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndikunzwa kushushikana kukuru nekurasikirwa kwataitwa naTawanda Gudlanga. Tawanda Gudlanga anga ari umwe wevatapi venhau, anga aine mufaro, anga achiziva basa rake, anga aita basa rake nemazvo. Uyezve Tawanda afa mushure mazuva mashoma shoma atirasikirwa nerimwe gamba guru Sandra Nyaira. Tinoti sei Zuchi family, tiri kuchema zvikuru.
Zimbabwe inochema mumwe mutori wenhau Tawanda Gudlanga uyo atorwa nedenda reCOVID-19. Vagari vemudhorobha remasvingo voshushikana zvikuru nekushomeka kwenzvimbo dziri kubayirwa nhomba yeCOVID-19. Hurumende inoti chirwere cheCOVID-19 pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka zviri kuwedzera matambudziko echirwere chepfungwa munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau munyika voita misodzi pamatama zvakare zvichitevera kushaya kwemumwe mutori wenhau Tawanda Gudlanga uyo anonzi atorwa nedenda reCOVID-19. Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi.
Pasina kana mazuva akawanda vatori venhau vabva kuradzika umwe wavo muzvinambiri munyaya dzekutora nhau Sandra Nyaira uyo akamboshandira Studio 7 kwemakore 12. Mumwe mutori wenhau anga ane mukurumbira munyika Tawanda Gudlanga ashaya zvakare nechirwere cheCOVID-19 nhasi mangwanani. Kushaya kwaGudlanga kwaziviswa neshamwari yake Nigel Nyamutumbu padande mutande rake reTwitter nhasi mangwanani. Mutungamiri werimwe remasangano anomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists vaMichael Chideme vati vatori venhau varwadziwa zvikuru nekushaya kwaGudlanga misodzi yavo yekuchema Nyaira isati yambohoma.
Tiri kunzwa kushushikana kukuru nekurasikirwa kwataitwa naTawanda Gudlanga. Tawanda Gudlanga anga ari umwe wevatapi venhau, anga aine mufaro, anga achiziva basa rake, anga aita basa rake nemazvo. Uyezve Tawanda afa mushure mazuva mashoma shoma atirasikirwa nerimwe gamba guru Sandra Nyaira. Tinoti sei Zuchi family, tiri kuchema zvikuru. Tawanda anga ari umwe wevatapi venhau vanga vachibata nyaya dzinoenderana nemagariro evanhu munharaunda. Anga ari munhu uya anga achiita angachienda munzvimbo munogara vanhu unobata nyaya dziri muvanhu, nyaya dzanga dzichifadza vanhu. So tinoti isusu semajournalist tarasikirwa zvikuru nemuchapi wenhau anga achiziva nyaya dzevanhu uye achibata panhongonya penyaya dzinobatabatawo vanhu.
Munyori musangano reYoung Journalists Association of Zimbabwe Leopold Munende vakurudzira hurumende kuti isawanze misangano inoita kuti vatori venhau vange varipo. Vachiti hurumende yave kufanira kushandisa umhizha hwechimanje manje kuitira kuderedza mikana yekuti vatori venhau vasasangane nevari muhurumende senzira yekuderedza mikana yekubatwa nechirwere cheCOVID-19.
Kushaya kwavaita kunotiratidza kuti vatapi venhau vari kuramba vari panjodzi yekuurawa neutachiona hweCOVID-19. Tine chikumbiro kune maorganization ese anosapota majournalist vatapi venhau kune hurumende kuti vazameo nepavanogona napo kupawo vatapi venhau zvinokwanisa kuvadzivisa kuti vabate utachiona uhu, maface mask, mahand sanitizer. Hurumende iri kufanawo kuti nekufamba kwenguva izame kuti mukushanda kwayo isapota ichingoda kungosangana nevatapi venhau, nenyaya yekuti utachionawo vatapi venhau vanogona kuva varivo vanawo vopa vashandi vehurumende. Vashandi vehurumende vanogona kuva varivo vanawo vopa vatapi venhau. Ngatishandiseiwo teknoloji itsva yavakwe sekupanotaurawo mutungamiri wenyika. kana state president's office kana information ministry ikastreama yopa ma vatape nawo feed yacho tokwanisa kushandisawo video yemutungamiri wenyika pane kuti tese tinoungana ku state house kana tese tinoungana pa maofisi ake pamunhu mutapa.
Gurukota rezvoburitswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa havana kunge vapindura mibvunzo yatavatumira pataenda pamhepo, uye mutevedzeri wavo vakaines paradza vati vanga vasingadzwe zvakanaka vakati taure nemunyori mubazi ravo vanik mangwana avo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo asi vamangwana vanyora padande mutande ravo retwitter vachitivarwadziwa nekufa kwagudhlanga vakati chiri kunyanyorwadza ndechekuti nyika iri kuramba ichirasikirwa nevatori venhau vane mukurumbira. Zvichakadai, gurukota rezvemari vamutuli ncuve vaburitsa mashoko ekuti vachatora urongwa hwemidterm budget and economic review svondo rinouya vashandisa umhizha hwechimanje-manje nechikonzero chekupararira kwedenda recovid-19. Mutungamiri wemedia then Africa muZimbabwe vatava nemoyo avo varatidzwa kushushikana nekufa kwagudhlanga vatodai makambani enhau aonawo kuti vatapi venhau vanovashandira vave vashoma munzvimbo dzavanoshandira uye vane zvikwanisiro zvekuzvidzivirira kuchirwere checovid-19.
Tinochitaura kuti kumakambani anoita nezvekutepfenyura nezvekufambiswa kumashoko ngaazviedze nepanogona kushandisa madande mutande nezvepamuchadenga kuti vaite basa. Vange vane vanhu vashomasa zvikurusa panzvimbo dzavo dzekuita basa kana pamabhizimusi kuitira kuti vanhu vasanyanya kuungana nekuti denda rinotapuriranwa nyore panenge pane magungano. Zvakare tinotaura tichiti zvakakosha nekuti makambani anga achikoshesa kudzivirira kwedenda iri zvikurusa nekutenga zvinogadziriswa zvinoshambadzirwa pasi rose kuti zvinosanganisira izvo zvinochenesa maoko masanitizer zvinodzivirira muromo nemhuno anovaiwo mamaski nezvakadaro kuitira kuti tirambe tiri pamusoro pekurwisana nedenda iri.
Vepeti vobepa nhau reThe Observer vaBarnabas Tondlana vatiwo zvakakosha kuti vatori venhau vabayiwe nhomba dzekuzvidzivirira kuchirwere checovid-19 uye kuti vashandire kudzimba dzavo.
Zvekuti vatapi venhau vasevenze vari kumba chinhu chinotofanira kutariswa zvikuru nemabhosis kuti tidzikisire the number yemajournalists vari kurohwa nechirwere ichi. Vamwe vakatovaccinatwa and handifunga kuti pachiri nevakawanda vasati vavaccinatwa, asi tinokurudzira one kuti vanhu vavaccinatwe, two kuti vanhu vayedze zvikurusisisa kusevenza vari kudzimba kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Gudhlanga, uyo anga ave nemakore makumi mana nerimwe chete kuberekwa, ange ave maneja wenhepfenyuro yeyaFM kuzvishavane. Gudhlanga akamboshandira makambani enhau anoti ZBC TV achitepfenyura chirongwa chinonzi Business Forum uye akashandirawo nhepfenyuro yeClassic 263 pamwe neSport FM. Muna 2017 Gudhlanga akapiwa mubayiro wekuva munhu akakunda vamwe vese munyika pakutepfenyura paredhiyo mumakundano eNational Arts Merit Awards. Kusvika pari zvino vatori venhau vashanu vafa nechirwere ichi kubva zvachakapinda munyika. Vatori venhau ava vanoti Zororo Makamba, uyo akavewo kutanga kutorwa nechirwere ichi, aive munyori mukuru weZuj, Foster Dongozi, mutapi wenhau weZBC, Janet Munyaka, Sandra Nyaira, pamwe naGudhlanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gari vemudhorobha remasvingo vari kushushikana zvikuru nekushomeka kwenzvimbo dziri kubayiwa nhomba yeCovid-19 vachiti nzvimbo dziripo pari zvino dzinofanira kuwedzerwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitirwa padande mutande nesangano revagari remasvingo United Residents and Red Pairs Alliance kana kuti MURA, madzimai mazhinji ati ari kukundikana kubayiwa nekuti nzvimbo dzekanzuru ina dziri mumusha inogara veruzhinji dziri kuwanzirwa zvekutadza kubaya vanhu vose vanenge vaenda kunobayiwa nhomba. Nzvimbo dzinogara veruzhinji dziri kubayiwa vanhu nhomba dzinoti Rujeko Clinic, Rujeko Isolation Center, Mucheke pamwe neRunyararo Clinic. Mumwe mugari amai Joyce Mungu vaudza musangano uyu kuti kanzuri inofanira kuwedzera nzvimbo kuita kuti vanhu vabayiwe vakawanda sezvo vanhu vazhinji vave kuda kubayiwa nhomba apo zvirwere ichi chiri kuramba chichiita chamuramba mhuru munyika.
Saka chikuti masendazi edu mashoma, dai vawedzerawo masendazi iwayo, vaitawo kana mamobile centers ekuti vanhu vasafamba malong distances vachifamba kuya kuzobayiwa. Saka ngavatorewo kana mamwe macenters city council vowedzera kuti madzimai asafamba malong distances, nekuti shuwa konzeni yedu iri panyaya yekufamba uye nenyaya yekuzonoita queue vakamirira kubayiwa. Zvinogona kukonzera futi kuti vanhu vabve ipapo vatobatira coronavirus ivo vabva vasina.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvave rumbidzai magrupi ravati vagari vari kupedza nguva yakareba vari mumitsetse yekubayiwa nhomba, vamwe vachisvika pakuvharwa vasina kubayiwa.
Madzimai ari kuchema chema nenyaya yekushomeka kwemunzvimbo dzavari kubayiwa mavaccines. Saka vari kukumbirawo kuti dai zvaikwanisika yadecentraliziwa yapinda muvanhu kana kuita mamobile vaccinations ekuti nhasi vari kubaya payeukai, vhiki rinouya vari kubaya kuRunyararo vachitenderera, uye kushandisa kana mafacilities akaita semahoro kuitira kuti madzimai anobayiwa akawanda awane mukana wokubayiwa.
Meya weguta reMasvingo vaColin Maboke vati sekanzuro vari kufara zvikuru nekubetsera kwavari kuita muchirongwa chekurwisa COVID-19 vachipa nzvimbo dzekubayira vagari nhomba. Asi vati vachagara pasi sekanzuro nehurumende voona kuti vakabatsira sei pazvichemo zvevagari kuitira kuti nzvimbo dziri kubayiwa nhomba dziwedzerwe uye dzinge dziri munzvimbo dzinogara veruzhinji.
Tikugara pasi nekanzuro nehurumende kuti tione kuti tingabatsirikana sei panyaya iyi. Tine zvipatara zvimwe zvatinoda kuti tichinje titi vanhu vakwanise kubayirwa ipapo, uyezve kana kushandisa mamwe mudhuri yedu yekanzuro for the purpose yekuti vanhu vangowana kubayiwa so that munhu wese unokwanisa kubayiwa mishonga inodzivirira COVID.
Mutauriri weCOVID-19 Task Force Masvingo vaRogers Irimai vati hurumende iri kuwedzerawo nzvimbo dzekubaya vanhu nhomba kwete mudhorobha chete asi nekumaruwa kuita kuti vanhu vakwanise kubayiwa nhomba munzvimbo dzavanogara.
Chirongwa chevaccination chiri kuenderera mberi muprovinsi yeMasvingo. Hongu vanhu vari kuresponda vakawanda vari kuda kuvaccinatwa kuzvidzivirira kubva kune denda reCOVID-19. Saka pari zvinezvi masenders ari kuvaccinatwa paclinics ese ari muprovinsi more than 220 ari kuvaccinata pari zvinezvi. Saka tinongokuramba tichikuridzira vanhu kuti vange vachienda kumakliniki ikoko. Response iripo yevanhu iri kuratidza kuti vanhu vakawanda vari kuda zvekuvaccinatwa. Isu tiramba tichingokurudzirawo vanhu kuti vaende vandobayiwa. Kana vachinge vatadza kubayiwa musi iwoyo vanenge varamba vachidzokera kusvikira wawana mukana wavo wekuti wange vachibayiwa.
Hurumende inoti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga kusvika pari zvino munyika yose vava miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi mana nezvinomwe nemazana mana ane makumi mapfumbamwe nevana 1,247,494. Vanhu vabayiwa nhomba yepiri vava zviuru mazana matanhatu nemakumi mana nezvipfumbamwe nemazana masere nemakumi mana nevatatu 649,843. Nezuro hurumende yakazivisa kuti vanhu makumi mashanu vakafa nedenda reCOVID-19 munyika yose, izvo zvasvitsa vafa nedenda iri pazviuru zviviri nemazana manomwe ane makumi mana nevanomwe 2,747. Vanhu vakabatwa nechirwere ichi nezuro vaive zviuru zviviri nemazana matanhatu nemakumi masere nevatatu, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi masere nezvisere nemazana mana negumi nevashanu 88,415. Hurumende inoti ine chirongwa chekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kuparara kwechirwere icho chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni mana pasi rose. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Hurumende inoti chirwere cheCOVID-19 pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka zviri kuwedzera matambudziko echirwere chepfungwa munyika. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachiparura chirongwa cheZimbabwe Mental Health Strategic Framework and Mental Health Cares Nasi Marare, gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga, vati ongororo dzakaitwa munyika dzinoradza kuti dambudziko rechirwere chepfungwa riri kuramba richikura. VaChiwenga vati ongororo dzakaitwa dziri kuratidza kuti chirwere cheCOVID-19 nekushandiswa kwezvinodhaka munyika ndezvimwe zvezviri kukonzera kukwira kwedambudziko iri.
Social isolation, fear of contracting the virus, fear of death, loss of livelihoods, among other things, have been associated with an increase and worsening of mental health disorders. Furthermore, drug abuse among the youth is an issue that needs to be addressed seriously. Drug abuse acts as a deterrent to life as well as a factor affecting mental health.
Kara tisinga fambirane kutya kubatira uchachiona weCOVID-19, kutya kufa, kurasikirwa nemabasa nezvimwewo zviri kuonekwa kuti zviri kuwedzera dambudziko rechirwere chepfungwa. Pamusoro pazvo, kushandiswa kwezvinodhaka nevechidiki idambudziko rinoda kugadziriswa. Kushandiswa kwezvinodhaka zvinokanganisa upenyu pamwe neutano hwakanaka hwepfungwa.
VaChiwenga vati zvakakosha kuti hurumende irambe ichitsvaka nzira dzekubatsira vane dambudziko iri, vakati bazi ravo richange richishanda kuona kuti zvipatira zvakawanda zvibetsere vane dambudziko rechirwere chepfungwa. VaChiwenga, avo vanova zvakare mutevedzeri womutungamiriri wenyika, vatiwo bazi ravo riri kugadzirisawo kuti kuve nenzvimbo dzekurapira vana vadiki vanenge vaine dambudziko iri. Nyanzvi musangano reZimbabwe National Association for Mental Health, Dr. Ignatius Murambidzi, vaudza Studio 7 kuti vafadzwa zvikuru nekuparurwa kwechirongwa ichi, icho chichange chichikoshesa nyaya dzeutano hwepfungwa. VaMurambidzi vati kuburikidza nechirongwa ichi, itarisiro yavo yekuti mamwe matambudziko akadai sekushayikwa kumishonga yevanorwara nepfungwa muzvipatira zveveruzhinji uye kushayikwa kwedzidziso yechirwere ichi pamwe neyambiro kunoiva noshandisa zvinodhaka achagadziriswa.
Tinotarisirawo zvakare kuti zvanga zvisingawaniki panguva dzadarika dzichasase mishonga yekurapwa kwevanhu vane matambudziko epfungwa ichange yakuwanika muzvipatara zvizhinji munyika yeZimbabwe. Zvakarewo tinotarisira kuti dzidziso iya yatingati awareness campaign pamusoro peCOVID-19, pamusoro pekushandiswa kwezvinodhaka, ichange ichiwanikawo.
Nyanzvi mune zveutano uye vari munyori wezveutano muMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vati hurumende inofanirwa kugadzirisa matambudziko ezveupfumi senzira yekugadzirisa dambudziko rekusagadzikana kwepfungwa. VaMadzorera vati vechidiki vari kushandisa zvinodhaka nekuda kweupenyu husina ramangwana rakajeka.
Vana solong vasina mabasa, vachidhidha muhurombe neurombo, vasina tariro yeupenyu hwamangwana, havarege kuita zvemadrugs. Madrugs is an kind of escapism, kutiza reality kuti vawanewo kugadzikana kwendangariro. Unfortunately, madrugs ayanobva aparadza ndangariro dzevanhu, brain hasishandi zvakanaka. Hurumende ngaiite open up the economy kuvana vechidiki vari kukura ava. Ngaistope corruption yaparadza nyika. Ngavavake upfumi hwenyika.
VaMadzorera vakurudzirawo kuti hurumende igadzirise matambudziko munyaya dzezveutano kuitira kuti avo vanenge vawirwa nematambudziko akadai vakwanise kunobatsirwa kuzvipatara pasina muripo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mangwana vari kutarisirwa kuparura urongwa hwavo hwemafambisirwo emari hwepakati pegore, kana kuti mid-year fiscal policy, apo zvinhu zviri kunzi hazvina kumira zvakanaka kuvashandi vehurumende, zvave kutyirwa kuti zvinogona kupa kuti munyika muite kusagadzikana, sezvo mamwe mauto nemapurisa ave kuita zvekuba achishandisa pfuti. Mhosva dzinonzi dziri kuparwa nevechiuto dzinosanganisirawo vamwe vari kuuto repamusoro-soro munyika reOne Commando, uye vamwe vanochengetedza mutungamiri wenyika kana kuti Presidential Guard. Bepanhau repadandemutande reNew Zimbabwe rinoti vakuru vemauto vave kufamba kumakamba ose vachitaura nemauto nezvenyaya iyi, sezvo vakavhundutswa nekukwira kwoita uwandu hwemauto ari kupomerwa mhosva dzekubira vana muzvina bhizimisi kunyanya. Masangano anomirira vashandi vehurumende nenyanzvi nyaya dzezveupfumi ari kukurudzirawo vanwiwe kuti vagadzirise nyaya dzemihoro yevashandi avo vawedzerwa mihoro mwedzi uno nezvikamu makumi mashanu kubva muzana, asi mari yacho ichinzi ishoma zvikuru kuti vakwanise kuti vararame sezvo zvinhu zviri kuramba zvichidhura. Tatumira mubvunzo kugurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri, asi vanga vasati vapindura. Amai Muchinguri Kashiri vanogara havo vachichema-chema kudare reparamende kuti mari yebhajeti yavanopiwa ishoma zvikuru kuita mabasa avanotarisirwa kuita. Mukuzeya nyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya kuti tinzwe maonero avo.
Ratinokwanisa kunge tinaro nderekuti vanhu vanenge vari musecurity yenyika vanenge vachidawo kurarama upenyu hune pundutso, upenyu hunobatsira mhuri dzavo. Saka zvinoratidza kuti upenyu hwakaoma, hwakaomera munhu wese, asi hazvisizvo zvinopa kodzero yekuti vanhu vari muchiuto vange vachiwanikwa mumacases earmed robbery kujustifya kuti mamiriro ekurarama kwavo haana kuumira zvakanaka.
Mungajekesa chii chinozoita kuti vanhu vabe nepfuti?
Vamwe vanhu vatongogarawo zvavo dzingori nhunzvatunzva, vasiri vanhu vane hunhu hwakanaka. So maincidence iwayo earmed robbery hachisi chitsva, agara arimo mukatarira vana chauke vanga vachitombori mafoma soldiers vamwe vacho ivavavo. So vamwe vacho nivari vanhu vanenge vane hunhu hwavowo husina kumirawo zvakanaka, asi tinofanira kutarira kuti kana vanhu vachishandira hurumende vanofanira kubhadharawo zvakanaka kuitira kuti vasava nemweya wakaita seizvizvo zvokuti vanhu vanenge vane access kuzvombo vanoita zvinhu zvearmed robbery. Hatifani kuzvikokomedza kana kuzvijustifya on any other grounds, because kana munhu waenda muchiuto une mhiko dzaunozvipira kuti uchashanda sei. Saka kuti uzowanikwa uchiita zvinhu zvakaita sezvirikuitika izvi hazvisi zvinhu zvinokurudzirwa, ende hatitarisiri kuti zvinge zvichiitwa nemadisciplined forces. Ndosaka chinzi members of the disciplined force.
Zvichireve izvi
vane discipline, vane hunhu, kana vane zvavanenge vanazvo zvinovanetsa, vane mikana through machannels avo ecommand channels okutaura zvinhu zvavanenge vanazvo zvichigadzizwa, hakuna kufamba vachiita zvinhu zvakaita seizvezvo.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika yeMali vaAssimi Goïta havana kukuvara zvitevera kubayiwa nebanga nezuro nemumwe munhu apo vakanga vari muurongwa hwekunamata kwechiIslam hweEd al Adha. Izvi zvaburitswa nemuzinda wemutungamiri wenyika paTwitter. Zvuru nezvuru zvevanhu vasina pekugara muSouth Sudan zvaenda kunogara muguta reTambura zvichitevera kurwiswa mudunhu reWestern Equatorial panonzi pakafa vanhu vatatu. Muzinda weUnited Nations muSouth Sudan nemadzisawira anoshanda nesangano iri unoti uri kuferefeta kuurayiwa kwevanhu ava pamwe nemhirizhonga yakaitika iyi. VaZimbabwe dziri munzvimbo yeEast Plastic View muPretoria kuSouth Africa dzinoti takatarisana nedambudziko guru rekushaya pekugara mushure mekunge dzimba dzavaigara dzapiswa nemugovera, vanhu vana vakafa muchiitiko ichi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaGift Machina vanoti upenyu hwavaomera uye pari zvino vari mubishi kuedza kuvaka dzimwe dzimba dzekugara. Vamachini vanoti vanhu vazhinji vari kurara panze panguva ino, vanotiwo shuviro yavo ndeyekuti zvinhu zvigadziriswe kuZimbabwe kuitira kuti ivo nevamwe vari kutarisana nematambudziko akadai vakwanise kudzokera kumusha. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7.
kuno kutinogara kuno kutasikiju takasangana ndeba mzikore pare moto wakatanga kuma something to learn usiku ndeni kuno zini hama ndati mnina wangu wakashara no vijapi kande ane mkoma waki akawasane moto kutasuru hospital anonji majiki
Mungati imi munzvimbo iyi inogara zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda sei uyezve moto uyu wakatanga rini mungazive here kuti wakatanga nani
wakatanga nemoto hapana munhu akaona nechokwadi kuda kunyika nekuti wakaona zvanga yakurara kwavanhu kumatuhwani nguva yekuti munhu akanga akadi akarara vanhu kuZimbabwe tirimono vakawanda vamwewo vane vakadzi vavo nevana vavo vamwewo havana vakadzi vanosiyana siyana tine vanhu vakasiyana siyana maMozambique maZimbabwe South African, Malisutu, Malawi, at the current year, and also
Mungati mi zvakatanga rini izvi uyezve pari zvino muri kugara pai imi nemhuri dzenyu
moto wakatanga Saturday siku kumatuhwani and then patakamuka kuseni kutanga kumatuhwani ikoko kusvikira na8 mangwana acho vanhu vanga ngori busy nemoto iwoyo yacho achidzimura And then I knew Zongopan and Namibai Wangu and Rogarana. I think Nina Wangu and Zai Wanki, she managed to do something. The Wangu next door, Akiwa, and then another less than 2 years, I'm worried more than 2 years. Rafiana Sia.
Vanhu vanoshanda here uyezve panguva ino yeCovid kwakamira sei?
Panguva ino yatina yeCovid kuri serious. Vanhu vazhinji havashandi nekuti vakamiswa mabasa kuti tozotomboona kusvikirawo zvati irewo muchana dzinezodzoka mumabasa tamwezi yetinai kutanga last month, this month, 3 months
pane mhuri ngani dzakawanikwa dzichishaya pane vakatsvava dzinobva kuZimbabwe
mhuri dzatinoziva dzekuZimbabwe dzakashayika unoona vanosvika 4
imi munogara munzvimbo iyo here
ndomanditori munzvimbo ino
saka pari zvino muri kugarawo pai imi
togarawo mikuku yakakakoma iyoyo isati yapera ndodiyo kungosesekedza kusvikirawo taonawo sekuti varungu vanga vachipa mapurondisi kakupai kuti mupeise nekuyo vachiuya vangapedzitete vanangoto hahadi
yapera imi pamunogara pakatsva here
pakatsva
makarasikirwa zvakare nechii nechii
zvino zvepaitembawo zvino ndikuda kutumukira kumusha zvanga zviri mudzimba nekusvirwa nehembe machirawo especial zvinhu zvatanga takatengatenga zvoda kuisa kumusha ezvinongotirwadza boi kaa takatenga tichiotsvaga kwavamwana ndazi kumushawo rotakuva nemota dzavo zvinotova kuchema maningi neene mari munozva kuti vamwana zvidi havachengeti mari kumabhengi kuti vanga vasina maakaunti inochengetera mudzimba aingoitsva zvakadarozvo
saka dai hurumende yekuZimbabwe yakateerera maiti chii nedambudziko ramuri kusangana naro sezvizvarwa zveZimbabwe zviri panzvimbo yamuri kugara iyoyo kuSouth Africa
vana vaZimbabweo taingochema kutiwo daiwo zvinhu zvangodzokerawo panzvimbo yazaya zvii kugara tikwanise kudzokawo kudzimba kwedu toshandawo tiri chigambo dzimba dzedu zviri sei zvakasiyana nemagara atinongoita kugara mudzimba dzemaplastic dzatinogara izvi
avo vanga vari vagift muchina vachitaura naMarvelous Muhlanganyauye westudio 7 vari kunzvimbo yeEast Plastic View muPretoria South Africa Live talk na 8 p.m. Tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Diampera regaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare Zimbabwe inochema mumwe mutori wenhau Tawanda Gudlanga uyo atorwa nedenda reCovid-19 vagari vemudhorobha remasvingo voshushigana zvikuru nekushomeka kwenzvimbo dziri kubayiwa nhomba yeCovid-19 hurumende inoti chirwere cheCovid-19 pamwe nekushandiswa kwezvinodhaka zviri kuwedzera matambudziko echirwere chepfungwa munyika Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchidzwa nhau dzeIsindebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Wanamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 21 kuNtulikazi 2021. Musithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
All civil servants should be vaccinated, and those that fall ill without having been vaccinated will not be entitled to the COVID-19 insurance. All civil servants should be tested for COVID-19 at the commencement and end of the 2-week rotational interval.
Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ngoba nxa zingenzanga lokho aziyi kuthola usizo lokwelatshwa lapho zithe zagula.
Abantu bahlezi phakathi kwengcekeza iyampompoza, impompoza ezindlini, emayadini abantu eyiphuma izingene ezindlini zabantu. Abantu abasenelisi ukuhlala kuhle lapho abahlezi khona.
Abahlali bakobulawayo bathi uhlupho lokuduhuka kwesitishi ezithwala ingcekeza yezambuzi luyaqhubeka emalokitshini amaningi aleli dolobho okuphazamisa abantu kwezempilakahle. Izizalwane zeZimbabwe kule South Africa zithi zihlukunyezwe kakhulu ludlakela olwenzakale kulelo lizwe kulandela ukubotshwa kwalowo owayengumongameli umnumzana Jacob Zuma. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 ngoba nxa zingenzanga njalo aziyi kuthola usizo lokwelatshwa lapho zithe zagulala umkhuhlane. Inyathelo likahulumende leli lisolwa ngabenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions abathi lokhu yikwephula ilungelo loluntu. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Umphathintambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mtshwangwa utsho lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba ngemva komhlangano wedala labaphathintambo ngolwesibili kusihlwa owe post cabinet media briefing.
All civil servants should be vaccinated, and those that fall ill without having been vaccinated will not be entitled to the COVID-19 insurance.
Zonke izisebenzi zikahulumende kumele zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni lo ngoba singekela ukwenza njalo ezizogula zingahlatshwanga kazi soze ziluthuliswe usizo lokwelatshwa. Zonke izisebenzi zikahulumende kumele zihlolwe.
All civil servants should be tested for COVID-19 at the commencement and end of the 2-week rotational interval.
Kwasekelwa ngumphathintambo wezisebenzi zikahulumende lenhlala kahle kaZulu uProfessor Paul Mavima kuhlelo olweFace the Nation kumabonakude emsakazweni oweZTV.
You may say I have a right to refuse, but if you are working with the public, you have then to consider your obligation as a public servant.
Ungazitshela ukuthi ulelungelo lokukhetha ukuthi ungazi wahlatshwa, kodwa uma usebenzisana loZulu kumele ukwazi ukuthi lo mlando njengesisebenzi sikahulumende ukuzilondoloza wena kanye lokulondoloza izulu wonke.
Umnumzana Victor Dube ngomunye wabavumelana laleli nyathelo likahulumende lokuba zihlatshwe izisebenzi zakhe.
Okukhulunywa nguminista lapha ye kuyezwakala njalo kungaba yinjongo yokuthi la umkhuhlane lo ungamumathe ezisebenzini zikahulumende.
Kodwa abenhlanganiso emela isebenzi elizweni yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU bathi kungaphandle komthetho okwenziwa nguhulumende. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo ulandisa kabanzi ngalokho.
Siyakwazi ukuthi uhulumende uyakhankasa ukuthi singazivikela njani kugcikwane likhona. Abantu kufanele bevaccinethwe ngumkhankaso besingakaze siwubone ke umthetho othi wonke umuntu kufanele abe le certificate ye vaccination besingakawuboni lowo mthetho.
Osekusenziwa nguhulumende umoyo ethi kuyikwephula ilungelo lezisebenzi.
So sikhangele ukuthi ama regulations wonke nje akhona kungaba ngama regulations e public service so ma regulations okufanele ephule umthetho welizwe.
Lokho kuza ngesikhathi inani labatholakala belalolu bhubhane lababulawa yilo liqhubeka liqonga elizweni lanxa elizwe liphakathi kohlelo olwe level 4 lockdown. Ngakolunye udaba oluphathelene le COVID-19, umphathi ntambo wezempila kahle enguye njalo umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga uthi lolu bhubhane seludala ingozi yokwanda kwabahlaselwa ngumkhuhlane wengqondo elizweni. Utsho lokhu uChiwenga ephawula ngokusemthethweni uhlelo lokuqhutshwa kwemisebenzi ehlangothini lwemikhuhlane yengqondo lweZimbabwe Mental Health Strategic Framework.
Social isolation, fear of contracting the virus, fear of death, loss of livelihoods, among other things, have been associated with an increase and worsening of mental health disorders.
Ukuhlala umuntu ezivalele, ukwesaba ukulitata leli gciwane, ukwesaba ukufa, ukulahlekelwa indlela zokuziphilisa lokunye, sokubangela ukuqonga kodubo lomkhuhlane wengqondo.
Uqhubekele phambili uChiwenga evuma ukuba ngempela ilizwe selibhekane njalo lengozi yodubo lwabasebenzisa okudakayo. Uhulumende uthi uqoqa ukuthi lusiyaphela uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela emkhuhlaneni eyevaccine, abe esenelise ukuhlaba abantu abangaba yizigidi ezilichumi 10 million loba isilinganiso sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini sabantu 70% ukuze lolu bhubhane lungaqhubeki ludala umonakalo elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Ukunjalo nje uhulumende usemanyane lekhansile yakwaBulawayo kwisibopho sokuvumela ukuba izibhedlela ezizimeleyo lezinye indawo zenhlanganiso zezempilakahle zihlabe abantu ijekiseni eyokuvikela iCOVID-19. Ulwisana lomhlobo waleli gcikwane weDelta variant. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba yakwaBulawayo.
Izibhedlela zakobulawayo sezibonakala zilendwendwe zabantu abadinga ukuzohlatshwa ijekiseni e-COVID-19 vaccine, okubikwa sekuza kwehlisa isiminyeminye ebesikhona emakilinika. Lokhu kulandela umbiko owethulwe lamhlanje ngumabhalane wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube ololuhlu lwamakilinika, izibhedlela zikahulumende lezenhlanganiso ezizimeleyo eseziphiwe imvumo yokuhlaba abantu ijekiseni le. Lolu luhlu lamakilinika ekhansili agoqela iNorthern Suburb eNtumbane, iAF Watson, iPrincess Margaret Rose imzilikazi, luveve lamanye. Ezinye indawo ezizimeleyo esezivunyelwa ukuhlaba abantu zigoqela oSimas, iMaska, iLight City Hall, ekusileni hospital leVivet. Njalo kuzo zonke lezi ndawo eziqanjiweyo kutholakala ijekiseni yeSinovac dose 1, iSinopharm dose 1, kuthi udose 2 utholakala eNkulumane Clinic. Izibhedlela zikahulumende, iUnited Bulawayo Hospital, utholakala iSinopharm dose 2, iSinovac dose 1 lodose 2. Empilo Central Hospital utholakala iSinopharm dose 2 leSinovac dose 1 lodose 2. Esibhedlela seInguchane Hospital utholakala iSinopharm dose 2 leSinovac udos 1. Umsekeli kaMeya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube ukhuthaza uZulu ukuba akabekezele ngoba iCOVID-19 isihlasele ezinye izisebenzi zempila kahle osokuphazamisa uhlelo lokuhlaba abantu.
COVID ingachaya amanye amanesi sake sithi abake behambe kuqhakwa isolation, sicela abantu besibekezelele. Abantu sike sakhuluma ukuthi kabaphange baye vaccinate njengoba nanku uhulumende sevumela ama private players ukuthi avaccinate. Sebeza qala ukuhlawula abantu. Kodwa kuhle, siyabonga sikhulu sebaningi abazasincedisa ukuhlaba abantu bakithi.
Ophila ngokuthengisa edolobheni lakobulawayo unkosikazi Deborah Mukasa ukhuthaza uZulu ukuhlatshwa lijekiseni litholakala kungelambadalo.
Abantu ukuthi behlaba ezindaweni ezidurayo mbona ngathi kakuncedi lutho. amaklinika avuliwe wonke amaklinika e-city council abantu bengahamba behlaba khona okuhlatshwa khona mahara abantu asifundeleni ukuthi sigcineni imali kama-resources alokho esilakho nxa uhulumende siphile ukuthi sisebenzise asisebenziseneni khona
umqondisi wesibhedlela sempilo central hospital usikhwica mfundo solwayo ngwenya usekhuthaze uzulu ukuba angahlaleli umkhuhlane
siyakwazi ukuthi abantu ezindlini bengaze bagcine abantu abagulayo besithi bayabelapha bebahambise esibhedlela bethestwa abantu labana nxa kulo mkhuhlane webhubhane lolu bakhangelwe kuhle esibhedlela ngoba bengazabe ukuwayelapha ezindlini abaningi babuya labo sebevele sebezasichiya
uqhubeke ekhuthaza uzulu ukuba axwayane lokuya ezimfeni lesiminye eminye ngoba yikho lapho abathapha khona ubhubhano lwe-COVID-19
okunye njalo sikuxwayisayo khonokho ekade sikhuluma ngakho endabeni lezi ezemfalezi ukuthi abanye selilokhe liminyana khanya abantu hhayi ekuminyaneni sibile esiminye eminye siyaphambili ngoba umkhuhlane lowo xa kulokhe kuyenziwa isiminye eminye awusoze uphele
uzulu wamukele ngemibono ehlukile uhlelo oluvumela ukuthi izibhedlela ezizimeleyo zihlabe ngoba uzulu uzabe ehlawula amadola akuleli adlula amakhulu 4 $434.35 yejekiseni likamongi ozahlaba edlula amakhulu 2 $220.64 izibhedlela lezi akumelanga zihlawulise okudlula lapho kunje inani labantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe ngokushona kwelanga layizolo babengama-50 kuthi abantu abedlula 2,683 batholakale belegcikwane leli kubika abogatsha lwezempilakahle babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1.4 million abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele njalo sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula ayisithupha 649,843 asebehlatshwe ijekiseni yesibili ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Silokhu sikudaba lunye olwe-COVID-19 abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuba balandele iziqondiso zonke zokuzivikela kugcikwane leli ezifakwe nguhulumende ngesikhathi limemetheka ngamandla elizweni lasemhlabeni jikelele leli gcikwane uGibbs Dube usethulela lolu daba
Inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni wonke jikelele e-World Health Organization ibika ukuthi abantu abaningi kakhulu ukuze kazi le-Africa sebehlaselwa ngumkhakha wegciwane le-COVID-19 obizwa ngokuthi i-Delta variant obulala okumangalisayo. Udokotela Mashidiso Moeti, umqondisi wenhlanganiso le kuzwekazi le-Africa, utshele i-Associated Press ukuthi umkhakha lo umemetheka ngamandla kweleZimbabwe, e-Algeria, eMalawi, lakweleSenegal lapho kulala khona abantu abaningi.
The Delta variant, which is currently the most transmissible of all the variants, has been detected in 21 countries in Africa. There is a consistent upward trend in 12 countries with sharp increases in some, such as Algeria, Malawi, Senegal, and Zimbabwe. Africa is now just 1% shy of the peak in fatalities reached in January. Under-resourced health systems are facing dire shortages of health workers, supplies, equipment, and infrastructure needed to provide care to severely ill COVID-19 patients.
Lokhu kusekelwa ngudokotela Xolani Ndlovu, ingcwethi kwezempila kahle.
Uhlobo lwe coronavirus ekhona kathesi ethiwa yi-Delta variant. Sitholakale ukuthi iyanamathela emuntwini uwedlula ama-variant ayedlule. Osekwenza ukuthi inani labantu ababamba i-corona virus libe liningi njalo labantu abagulayo labafayo ngayo li variant isiningi ukwedlula ama waves ayedlule ikakhulu eZimbabwe ama numbers asetholakala ngathi sayedlula 2000 ngelanga angamanani angazange afike ngama waves ayedluleyo
uDokotela Ndlovu uthi kunenga okumele abantu bakwenze ukwenzela ukuthi bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19
sokufanele abantu beqinise izindlela zokuvikela ukubamba i-COVID-19
ezinjengezokuyenza i-social distancing, ukugeza izandla kumbe ukusanitize nokufaka ama-mask. Phezu kwalokho, uhulumende usefake uhlelo elokujova, elokuvaccinate against i-COVID-19. Lokhu kungasiza kakhulu ekuthini kuyayehlisa inani labantu abangayibamba i-COVID-19.
Inhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control ithi abantu abadlula izigidi ezizithupha 6.3 million sebehlolwe kuzwekazi le-Africa batholakala bele-COVID-19, kwaphupha abafika phose inkulungwane ezingamakhulu lamathumi ayisithupha 159,719. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Abahlali bakobulawayo bathi uhlupho lokudubuka kwezititshi ezithwala ingcekeza yezambuzi luyaqhubeka emalokitshini amaningi aleli dolobho okuphazamisa abantu kwezempilakahle. Isiphathamandla sekhansile yakobulawayo umnumzana Wisdom Siziba ubikwa isanda ukuthi uhlupho lolulu bangelwa yikuguga kwempompi ezithwala lingcekeza. Uhulumende ubikwa isiphe ikhansilile imvumo yokuthi iqhatshe izisebenzi ezingamakhulu amane 400 ukuthi zisebenze kungatsha ezehlunikeneyo zali khansili. Sixoxa lomnumzana Khumbulani Maphosa, umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Water Action ngalolu daba.
Izitishi ziyadubuka phose amalokitshi wonke, abantu bahlezi phakathi kwengcekeza iyampompoza, impompoza ezindlini, emayadini abantu, enye iphuma izingene ezindlini zabantu. Abantu abasenelisi ukuhlala kuhle lapho abahlezi khona ngenxa yengcekeza yesuka le empompozayo. Elinto angingeze ngathi kumbe ngithi kule ndawo ekungcono khona, kodwa emalokitshini phose wonke abantu bayakhala. Kodwa kumele sikunanzelele ukuthi umuntu wonke ngowesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe ulelungelo lokuphathwa ngendlela elobuntu, ukuthi ngesikhiwa yi-right human dignity. Nxa umuntu esephila lengcekeza empompoza egumeni endlini yakhe, ilungelo leli selitshabalalisiwe, ilungelo leli seliphanjanisiwe, ilungelo leli selihlukunyezwe kakhulu. Kukanti njalo esikukhalelayo ukuthi kasingaboni-ke kusasa ikhansili isithengela ama-managers, kumbe ngithi laba basezikhundleni eziphezulu ama-directors izimota ngesikhathi bekhala ngokuthi kabala mali. Sijonge ngolwekhozi sibili ukuthi nxa kuyikuthi imali kayikho, kayingabi khona emuntwini wonke, ngoba umsebenzi wekhansileni omqakathekileyo ukuthi babone ukuthi kule service delivery eqondileyo, njalo izakhamizi zihlezi kuhle ngendlela elobuntu ehlonipha amalungelo abo.
Sesikhangela uhlupho lwamanzi ye.
Esikunanzelelayo njengenhlanganiso ngendaba yamanzi ikuthi yebo, ukuba khona kwamanzi ezimpompini sekunganeno ngalesi sikhathi ngenxa yamanzi angena emadamu. Kodwa kule nkinga enkulu ngokudubuka futhi kwamanzi, ngani yonke into iyadubuka kobulawayo, ngapha kudubuka izitishi, ngapha kudubuka amanzi. Njalo ukhansili nxa sixoxisana layo sitshela ukuthi impompi zamanzi lazo futhi njalo sezizindala. Kukanti abantu labo bayakhala ukuthi bayareport ukuthi hayi kulapha kulamanzi adubukileyo, ikhansili kwesinye isikhathi ithatha isikhathi eside ukuthi isukume izokukhanyela lokho. Esikubonayo thina okungaba yisombuluko yindaba ye-devolution of power. Bekuzasiza kakhulu ukuthi ikhansili layo ikukhanyele lokhu kabanzi kusebenzi kulungisisi. Okudanisa kakhulu ukuthi bona amakhansila nani babotshe imlomo, asibezwa bona beyikhalela, beyikhankasela, beyikhulumela yona le-devolution of power. Bafuna thini zakhamizi sikhalele i-devolution? Manje sabakhethelani? Khumbula ngemuva sike saba labantu abanjengabo ubaba uNdabeni engumeya. Ngesikhathi sisala indaba yezinwa, labo babesala bechinga bekhambela phambili.
Lo ngumnumzana Khumbulani Maphosa, umgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Water Action, esixoxelaye ekobulawayo. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umsekeli kamphathi intambo wezokudlelwano bele Japan lamanye amazwe omhlaba uTakeo Mori uhlangane leziphathamandla zakwele Melika lezakwele South Korea esigodlweni selizwe lakhe iTokyo namhla ukuze bakhulumisane ngodaba lwaseNorth Korea lezinye. Abalandeli bomdlalo webasketball abangaba zinkulungwane ezingamashumi ayisithupha lanhlanu 65,000 bebethe gwaqa enkundleni yaseMilwaukee esigabeni seWisconsin khonapha eMelika bebukele umdlalo phakathi kweqembu leMilwaukee Bucks lidlala lele-Phoenix Suns. Iqembu leMilwaukee Bucks linqobe 105-98 lathatha inkezo ye-National Basketball Association Championship okwakuqala ngemva kweminyaka engamashumi amahlanu. Amankampani amabili alungisa imithi awePfizer leBiotech abika ukubana aselobelane isivumelwano lenye inkampani yakwele South Africa emsebenzini wokulungisa ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 elizamele lisetshenziswe emazweni awezwekazi e-Afrika.
Kuhlandla lethu lapho isikhuluma khona lezi zalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namhla. Kulezi zalwane zeZimbabwe ezingamashumi amahlanu ebezihlala kweleBhilithani ezibekwa ziphindiselwa ekhaya kulandela isivumelwano sikahulumende weZimbabwe loweBhilithani. Phansi kwalesi sivumelwano, izizalwane zeZimbabwe ezake zadala amacala zabotshwa kodwa eseziqede isigwebo yizo ezizabuyiselwa ekhaya. Kubikwa kuzabuyiselwa ezingamashumi amahlanu ngenyanga. Sithunyelwe umlayezo esinye isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithani, unkosikazi Charity Ndebele othi izizalwane zeZimbabwe ezihlala khonale sezidlela evalweni.
Ngiyabonga kakhulu lokuba linikeze ithuba lokuba ngikhulume ngesimo esenzakala ngapha ngase Britain. Igama lami nguCharity Ndebele. Mina ngifike lapha ngesikhathi sika Mgabe ngabo 2015 to 2016. Kusenziwa ukuthi ilizwe lethu siyalazi ukuba akulazi buse, akulamsebenzi, akulakudla, akula sibhedlela, abantu bahlukumezelile ekhaya. Lami angisesimeni senalesiyana sokuba ngandihlukumezekile. Ngathi uzuthi ngizame ukuthi ngizothola ukucatha lokuthola ukuthi ndilungisele abantwana bami ngapha, umntana nami ngapha kwelaseBrithani. Kodwa-ke ngizwe ngisethuka kakhulu, ngisizwa ukuthi kube lesivumelwano phakathi kwe-government yaseBrithani leyaseZimbabwe ukuba ithatha abantu abangabe ngabo 150 ukuthi bababisele kungela sivumelano mhla ka 21 kwalomnyaka. Sonke lapha sethukile ngoba siyazi ukuthi i-government kaMnangagwa injani. Ngabantu abalodlame, abantu uma bevele befika khona ngale khaya bazavele behle benjani, either bazofika bevalelwe esitokisini or bazobulawa, bazotshaywa, bazothotshwa. Kuyethusa bakithi, sonke sikhathazekile, asazi ukuthi akula muntu safe ngoba phela ungathi akulakhetho noma ubani. Nabantu abasebeleminyaka leminyaka bezebezebakha baba labantwana kuthi abayabiselwa ngalelo sivumelwano lesisibophelesi abasenzileyo i-government ye-Britain leyaseZimbabwe. Siyethukile, siyesaba. Bengithi mina bakithi kasibambaneni langenyangamaqembu lamaqembu okuthi simele abantu laba ngoba kubuhlungu kakhulu. Abaningi bakhona ababiselwayo ngabantu asebeleminyaka and ngabantu ababheke abantu abasekhaya. Siyazi ukuthi ekhaya kunzima, akulamsebenzi, abantu balambile. Bona laba abade bengapha bebebantu abaphethe ilizwe bencedisa abantu abadala, abantwana ababachiyayo ukuthi bebe lempila kahle, bebekwazi ukuthi bethole nje imbhida noma nje isinkwa lokuthi bephile nje bebe lempila nje noma kungela sompila kahle kube nje impilo. Kodwa siyethukile ukuthi nansi i-Britain isazi ukuthi iZimbabwe ile government enjani, sebethethe sebenzisa isibopho sokuthi bebisele abantu. Siyakhala, sitika simele siyesaba siyesaba ubeleka asazi ukuthi senzeni eh so besithi singamaqembu la ngamaqembu lapha likhona umuntu onke kathole isikhathi sokuba whether ukhuluma ku TV ukhuluma ku news ukhuluma uya protesta kasimene sonke abantu base Zimbabwe simele abantu basekhaya simele limele abantu abanjengami abacathileyo kodwa sebekhitshwa ngapha ukuthi befakwa emlonyeni welokhuzeni ukrokodile haye bakithi uNkulunkulu siyabonga ngiyabonga kakhulu ende ngiyathola ngiyabonga ukuthi ngiphe ithuba please bakithi bantu bakithi asibambaneni sibone ukuthi siyayimisa lento ngiyabonga
uNkosikazi Charity Ndebele isizalwane seZimbabwe esihlala kweLebilitani Inani labantu asebebanjwa umkhuhlane weCOVID-19 kweLebotswana libikwa seliqansa kakhulu osebudale ukuthi ilizwe lelo lingene kuluhlu lwamazwe ayingozi ngokuphathelane lalo umkhuhlane emhlabeni jikelele. Intatheli izindaba eStudio 7 umqondisi Dube usethulela lweludaba ngocweleyo.
Kungekhatshana eLebotswana belibukwa ngendlela elizama ngayo ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane weCOVID-19 kodwa isimo sesiguqukile eLebotswana lisithola lingamanye amazwe abona inani labantu abalomkhuhlane weCOVID-19 liqonga umongameli Mokgweetsi Masisi esethula umbiko ngesimo seCOVID-19 ngeviki edluleyo ukhale ngokuthi isimo siqhubeka sisiba sibi.
Mathebetso, COVID-19 cases in Botswana have rapidly increased over the past 5 months. We have recorded
abangithi isimo sesithethe unyawo olungaluhle enyangeni ezedlileyo abantu abafika 80,154 batholakala belomkhuhlane lo kukanti abangu 8,970 lokhe belawo ngosizi sesilahlekelwe ngabantu abangu 1,253 uma siqathanisa labangu 300 ngomhlolanja
in February 2021.
Njalo uMasisi uthi ukusilela kwemithi sokuphazamise uhlelo lokuhlaba iJackson yeCOVID-19.
The global shortage of vaccines.
Ubusilela kwemithi umhlaba wonke jikelele kwenza ukuthi amazwe e-Africa ukugoqela leBotswana ayehluleke ukuhlaba amajekiseni eCOVID-19. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ikakhulu ukuhlaba iJackson yesibili.
Ele Botswana kade likhandle lokuba ngelinye lamazwe okuqala kuzokwazi leAfrica ukuthi lihlabe wonke umuntu iJackson yeCOVID-19. Kodwa uMasisi uthi sebekhandle ukuthi baqede ukuqhuba ulolu hlelo ekupheleni komnyaka ozayo. IBotswana ibike ukuthi sekusilela umuntu weAstrazeneca wona obe kumele uhlabe abanye okuguqala bezimabhe abahlala kuleli lizwe iJackson yesibili. UMnumzana Stanley Ncube ulinde iJackson yesibili njalo udaniswa imbiko ephuma yokuthi imithi iyasilela.
Yeah, it's unfortunate kakhulu ukuthi imithi isiphelile abantu belokho bengatholi i-vaccine. Abanengi baphiwe i-dose eyodwa abakadwele i-dose yesibili. Nine labantu abanengi kakhulu belokho belindele ukuthola i-dose yakuqala. Isimo sibi kakhulu ngokuthi abantu abanengi balokho be-testa positive. Ama-cases ayakhwela ngenxa yokuswela ama-vaccine.
Abanye abeZimbabwe bebona ukuthi uhlelo lokuhlaba iJackson luhamba kancane kweLebotswana bachaphe umngcele babuyela ekhaya ukuyathola usizo eZimbabwe lingaphambili kancane kuleLebotswana ekuhlabeni iJackson yeCOVID-19. Umongameli Masisi uthi ayisilo lizwe lakhe kuphela elibhekane lokusilela kwemithi yeCOVID-19 kodwa kuluhlupho lwamazwe amanengi eAfrica. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweLebotswana.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Uhulumende ukhuthaza izisebenzi zakhe ukuba zihlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 ngoba nxa zingenzanga lokho aziyukuthola usizo lokwelatshwa lapho zithe zagula lomkhuhlane. Abahlali bakoBulawayo bathi uhlupho lokudubuka kwezitishi ezithwala ingcekeza izambuzi luyaqhubeka emalokitshini amaningi aleli dolobho okuphazamisa abantu kwezempilakahle. Izizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa zithi zihlukunyezwe kakhulu ludlakela olwenzakale kulelo lizwe kulandela ukubotshwa kwalowo wayengumongameli uMnumzana Jacob Zuma. Siluqeba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngisithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.